Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei nasi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi. Regai tiende kune mutauriri wava Nelson Chamisa vebature MDC vankulule kosibanda tinzwe kuti vanga vari kuti chii pachirongwa chedu chanhasi. Uyezve nevamwe vatsigiri vedu ve Facebook page yedu ye VOA Shona.
Tiripo makadi iko zvenyu.
Aiwa tiri wadi vazhinji vakamirira kunzwa kune bature MDC kuti kwakamira sei kubato renyu richitarisa zviri kuitika munyika pari zvino.
President Chamisa ari kuchungudzika zvikuru nenyaya yekuti zviri kuratidza kuti vakapirira sarudzo vari kutotadza kugadzirisa nyaya yeupfumi. Nyaya yatinoti yeconfidence iri kuramba ichidzika. Tikuona kuti zvikwereti zvine hurumende zvemunyika zvakurisa kusvika kutanda 16 billion kukura kunda nyika ino. Tozotisita kana taakutarisa zvikwereti zvekunze zvakangofana naizvondo zviri kuita kuti nyika isafambe zvakanaka. Mapolicies kana kuti mafungiro anoita vanhu vari muhurumende vari kuratidza kuti vari kutadza kuziva chinokudza upfumi hwenyika. Saka tichiona kuti Zimbabwe yadonha zvikuru samavhiki maviri apfuura. Yagara yanga iri pasi yazoenda pasi chaipo. Asi tinoziva kuti President Nelson Chamisa vane urongwa hwavakataura kuti ukateedzerwa tinogona kubatsira nyika yedu tichienda mberi.
Tinoona pari zvino tiri kunzwa kuti bato renyu ranga riine musangano nhasi. Musangano weyu ungave nechekuita here panyaya iyo yekukurukura zviri kuitika munyaya yeupfumi?
Musangano unoitwa panguva dzese waitwa nhasi National Executive. Asi president vatsanangura zvavanoda kuti zviitike kuvatevedzeri vavo nevanhu venational executive. Pachaitwa inonzi communique ichaburitswa mangwana ichitaura zvawiriranwa musangano. Aiwa, izvo hatingazotaura, hatizivi zvinotaurwa napresident. Chokwadi chiripo ndechekuti pakatevedzerwa 5.1 yavo zvinhu zvinogona kutofamba. Vanhu vozopedzisira vaakutaura kuti aiwa vachamisa ndimesai.
Muri kutaurawo naEffort Chota, ndiri mupolokwane South Africa. Zvinhu zvaoma kuZimbabwe ende zvaomesera isu kunyanya tiri kunze kweZimbabwe. Munoona pavabereki takasiya kumusha ende iko zvino kuti uchitumira mari kuZimbabwe unongotumira but hapana chavanokwanisa kuishandisa mari iyo kuZimbabwe nekuti hapana chaari kushanda mari. Chiripo ndechekuti isusu sevanhu ini ndiri mumwe wevanhu vakaenda kumusha kunovhota.
Ehe.
Saka sevanhu vakavhota tinoziva takavhotera shanduko, hatina kuvhotera zviripo pari zvino. Handiti chiripo ndechekuti mademonstrations ese amuri kuona ari kutanga ari kusungisa vanhu ezvetuwa nemamwe neetajamuka iri kunzi iri kuuya iyi. Mademonstrations anokwanisa kuitika but kana ndakatarisa ndinoona sekuti iintroduction yezvichauya nokuti president akavhotera nevanhu kunyange zvakarambwa zvazvo nevheki zvikarambwa kumatare but vachamisa ndo vakahwina maelections and vakapa ivo voice ravo ndo ratakamirira isu sevana veZimbabwe. Kunyange isu tiri kunze kweZimbabwe takangomirira voice ravo.
Muri kutaura nakungaidzena, tiri kunyika yesauti kuDurban ndokwatiri kwatiri kushanda tiri kuti mhuri dziwane chekurarama.
Aiwa, tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma pane zviri kuitika munyika.
Zviri kuitika munyika zvinonzwisa tsitsi kwazvo zvokuti isu takazvifunga zvinotipa zvakare kuti tionde nekufunga nekuti zvatanga takatarisira zvizvizvo zvakazobuda. Wese munhu akanga akatarisira kuti tiite chinhu chakanakisa kwazvo asi zvakaramba. Tizive kuti Mwari ipapo akatifuratira sei. Asi pari zvino zvatiri kufunga kuti zvingangove zvinoita pari zvino zvinhu zvacho nezviri kutiomera chaizvo nokuti kana mari yatiri kushanda tichiti takashanda takatumira kumusha vari kumushawo zvakare vasina kudzidza vavobirwa zvakare vatinzi tinokuchinjirai tinokupai mabhonzi akawanda votora mayusi atinenge tavaendesera. Apo tinopaona tichichema chema zvikuru kwazvo kunoku nokuti tiri kungoshanda tichidzokera pazero ipapo hatisi kumboenda mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.